Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chitatu chikunguru 1, 2020. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 591 vafa vachiri vanomwe. Hurumende inoti iri kupa mizinda yayo mari inoita zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica pamuzinda wega wega semari yekushandisa mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Muzvare Grace Mutandwa ashaya nhasi mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Zimbabwe inorangarira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Nkomo avo vakashaya musi wa1 chikunguru 1999. Apo vanhu vakawanda munyika vari kutarisana nenzara, vamwe vagari vekumaruwa ekwamazviwa mudunhu reMidlands vari mumaguta nekuda kwekushandisa nzira yekurima inochengetedza mvura shoma yavanowana. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro neimwe nyanzvi mune zveutano iyo iri kukurudzira kutevedzerwa kwakasimba kwemitemo yeWorld Health Organization inodzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 panguva iyo vari kubva kunze kwenyika vakawanda vari ivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenguva ino pasi rose rakatarisana nedambudziko reCOVID-19. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.